manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika zvayavana kuzvitonga kuzere. Kutoreswa mhiko kwemakanzura emuHarare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati pevatsigiri veTripleC nevezano PF. Mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuva nhengo dzedare reparamende musarudzo dzichangobva mukuitwa vatoreswa mhiko nhasi iri rave dare regumi ratoreswa mhiko kubva nyika zvayavana kuzvitonga kuzere muna 1980 asi sematara adarika vanopikisa vari kupinda vachinyunyuta kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka izvo zvounza kusagadzikana munyika Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Kutora mhiko hakuna kutanga zvakanaka kune dzimwe nhengo dzine chitsama dzeTripleC dzarambidzwa kupinda mudare dzakapfeka matai eyellow ayo anoonekwa somucherechedzi webato iri uye dzazopinda mushure mekubvuma kuabvisa mashoko avo mushure mekutora mhiko muumiriri wemukobha North vaAmos Chibaya vati kunyange vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo vaona zvakakodzera kuchengetedza zvavakawana
sarudzo dzakabirwa zvemhando yepamusoro asi zvatinazvo zvataka huina zvakadzikirwa izvozvo tinoramba takabata tichirwisana kana kuti kugwisana nezvatakabirwa zvakanangana nesarudzo dzapresident
mumiriri webhoera west vatapadzwa mugwadi vezano pf vati vanofara kuti vebato rinopikisa vatorawo mhiko vachiti zvinoratidza kuti vanotambira zvakabuda musarudzo
zvinova zvinotaridza kuti vanenge vachiziva havo nechemwoyo kuti kungava nenguva yezvokufungana kwembudzi asi kunozova nenguva yekuita zvo
Kunyange hazvo vezano PF vari kuti vakakunda sarudzo idzi dziri kushorwa nevaongorori vesarudzo vemusadic African Union EU pamwe nemamwe masangano akawanda akadziongorora vachiti hadzina kutevedza mitemo yesarudzo munyika nezvibvumirano zvakanyoreranwa Zimbabwe nedzimwe nyika izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika zvakaipa kuti vatungamiri venyika vakawanda kunze kwevatanhatu chete vauye muZimbabwe pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhengo dzakawanda kubva kumapato ese ari maviri dzati dzinotarisira kupasa mitemo inosumudzira upenyu hwevanhu dzichibvumirana kuti veruzhinji vari kutambura munyika muumiriri wegoromonzi south vastephen chagwiza veTripleC vati donzvo ravo kusimudzira magariro evanhu
vana vari kusafa kana kuti vanhu vari kusafa kugoromonzi south nhumbu chaiyo iri kuzvarirwa pasi kunge mombe vana mai vachiedza kuenda kuchipatara pasina mugwagwa pasina chipatara chacho chiri padhuze
muumiriri wechikomba west amai tatenda mavetera vezano pf vati vachishanda zvakasimba kuvaka mitemo inosimudzira vechidiki nemadzimai izvi zvatsigirwa nava Xavier Maoneke vezano pf vachimirira Chivi Central Kunyange hazvo TripleC isiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati danho ratorwa nebato iri rakakosha pakuremekedza zvido zvevanhu vakarivhotera musarudzo
saka nengariwo vanhu ivavo vakamira vachiti vanosarudza triple C, handioni zvakakodzera kuti triple C irege kuinda mbarangu. Inofanira kupinda nedonzo rokuti payakatotora inofanira kuramba yakagadana.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vakitson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti kusapinda muparamende paigona kukonzera matambudziko akawanda kubato iri.
Chekuti 1 vaigona kushaya mari inobva kuhurumende inopiwa mapato anoita zvematongerwo enyika anenge ari muparamende. Chechipiri zvaikanganisa rutsigiro rwavaipiwa nevanhu nekuti zvaizokonzeresa kuti paitwe anonzi ma-by-elections kana dai vanga vasina kutora nzvimbo idzodzo.
Zvichakadai mangwana nhengo dzenational assembly dzichagara pasi dzichivhotera mutauriri wedare iri kana kuti speaker nemuteredzeri wake. ZANU-PF ine nhengo 193 mu National Assembly. Triple C ine 103, chigaro chimwe chete hachisati chave nemunhu sezvo sarudzo dzisina kuzoitwa zvichitevera kushaya kwemumwe aida kukwikwidza kuGood West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Makanzura emuHarare akakunda musarudzo dzichangobva kuitwa atora mhiko nhasi yekutanga basa pamuzinda wekanzuru iyi weTown House muHarare. Asi chirongwa chekutora mhiko ichi chakanganiswa nemhirizhonga yaitika panze apo vatsigiri veZANU-PF neveTCCC varwisana vamwe vakakuvara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pange pachigadzwa makanzura aya mukati, kunze kwaita bata murefu bata mupfupi, apo vatsigiri veZANU-PF neCCC vanga vachirwisana pavanga vakaungana panze, uye pane vanhu vane chitsama vakuvara mukurwisana uku. VeZANU-PF neveCCC vari kunakurirana nyoka menyu pakuti ndiani atanga mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vachiri kuferefeta nyaya iyi.
We are still waiting kunzwa report yakazara kubva kuna usa commanding Harare province. Kana tapiwa ripoti yezvaitika tichazokuzivisa inofamba kwengwa.
Nyaya yemhirizhonga ndiyo yapawo kuti mumwe wemakanzura akasarudzwa vaombera ishe nhende veCCC vachimirira ward 27 mumusha weGlen Nora vasabatane nevamwe makumi mashanu nevasere kutora mhiko yekutanga basa nhasi. Vanhende vari kuchipatara kwavari kurapwa mushure mekupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Mabharani wekanzuru yeHarare vapagamile mabhena moyo vazivisa kuti vanhende vachatora mhiko yavo kana vave kunzwa zviri nani. Asi vachitaura neStudio 7 mushure mekunge vatora mhiko yavo, vaimbova meya weguta reHarare vaJacob Mafume vavimbisa kushandura chimiro cheguta ravo.
Tange tichigadzirisa nyaya yemarara, tange tichigadzirisa nyaya yemvura, tange tichigadzirisa nyaya yemasport facility. Ndoo makii projects tange tichipusha patinopinda mukanzuru.
Studio 7 yabvunzawo vaMafume kuti kuuya kuzotora mhiko kwemakanzura eCCC hakurevi here kuti vari kubvumirana nezvakabuda musarudzo dziri kunzi nebato ravo dzanga dzisina kuchena. Vakapindura vachiti,
munhu akaita musekabere mwana wako haumuti vamwe vasikana vasara mumba kuti aiwa vasara vamwe vasikana huya usenge mumbere rese. Tichateerera mwanasikana akatorwa nemunhu aita musengabere, tonodzosa mwana wedu musikana tomudzosera mumba tomuchengetedza zvakanaka.
Kanzura wenzvimbo yeward 3 mumbare uye vari veZANU-PF vasimbarashe chana chimwe vanozika mwanere kuti dhama uye vakambopomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka vashora mamwe makanzura eCCC avati atadza kusimudzira chimiro chenzvimbo yembare.
Sisi zvitapinda mupisi chatakautanga kuita kuda kutanga kuchaina mbari yedu yuve yakachina, kuda kusa mvura yakachina, kuda kugadzira nyaya dzemasuweji.
VaRuben Akili, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association, vanoti makanzuro asarudzwa aya ane jana rekugadzirisa nhunha zhinji dzine vagari vemuHarare.
chekutanga kuti zvigure mugari garwaniko matisizi adatwa nekanzu uye zvemitemo ichagadzwa nekanzu angava mabylaws angava mabudget chepiri tane makore 15 years tine tinoramba tichema pamusoro pebilling system chetatu tichitanzira zvakare kuti kubvinza kwemari mukanzu ichaona kuti imikanzu ine mabuilding kana zvivakwa muHarare ndinoti mari iri kubhadharirwa zvivakwa izvozvo inenge iri mari isina basa isina maturo.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru werimwe sangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Kanzuru inofanirwa kuita kuti kana isiri kugona kupa mvura inofanirwawo kuita tsika yekuisawo mabhauzazi kunzvimbo dzinogara veruzhinji uye marara anofanirwazve kutakurwa nenguva. Izvi zvinhu kana zvikawanikwa tichaona kuti huwandu hwemari inobhadharwa nevagari hunoyedzera pasina kumanikidzirana.
Munyori mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vaudzawo Studio 7 kuti vachaedza nepose pavanogona kushanda pamwe chete nemakanzura agadzwa aya.
Tatikunyaya kukumbira panguva inei kumakanselas ari kuuya ndekekuti kupinda kwavaita semakanselas havasi makanselas vebato ripi zvaro asi makanselas evagari vemuno muHarare Metropolitan Province. Sokuno kuhurumende ticharamba tichivabatsira.
Makanzura atora mhiko aya ari kutarisirwa kupinda muurongwa hwekudzidziswa basa reukanzura mumazuva mashoma ari kutevera kuchitiwo meya nemutevedzeri weguta iri vachinzi vachasarudzwa nerimwe zuva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kuronga kuratidzira murunyararo mangwana zvichishora mafambisirwo akaitwa sarudzo munyika. Vari kuratidzira ava vanoti vachanosiya tsamba yenyunyuto kumizinda yeZimbabwe muJohannesburg, Pretoria neCape Town. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wevari kuronga kuratidzira uku uye ari muimbi kuda kwashe Ncube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman.
Chirongwa chatikuronga muSouth Africa chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Nhasi tafara chaizvo kuwana tsamba yatanga takamirira kuCape Town, sezvo tanga tagara tawana dzimwe tsamba dzekuJohannesburg nePretoria. Bo tanga dawo chirongwa chedu tichiti panguva imwe chete, zuva rimwe chete, munzvimbo dzose dziri nhatu.
Kurudziro iyi yekuratidzira iri kutambirwa sei nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo imomo muSouth Africa?
Chiri kuenderera mberi zvakanaka and vana veZimbabwe vari kuchigamuchira. Pekutanga vamwe vanga vachimbonyunyuta, vamwe vanga vachitya information inenge ichifambiswa zvikuru sei nevanhu vanenge vachida kuti chirongwa chedu chisafamba zvakanaka vachidaiwa mukaenda kunoratidzira munosungwa nehome affairs. Asi tazovatsanangurira vanhu vakanzwisisa kuti kana tiita mademonstration kana kuti ungano toitatidzira tinopiwa matsamba nemapurisa, tinonge tichichengetedzwa nemapurisa patinenge tichiratidzira. Saka mangwana chinenge chakachaya Cape Town, Johannesburg nePretoria, apo tichaenda kumaconsulate vari kuPretoria vachienda kuembassy uko kwatinenge tinoratidzira kunyunyuta kwedu nekuda kwezvinhu zviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe, uye zvakare tichichemawo kuhurumende yemusouth Africa yayagona kutinzwa zvichemo zvedu zvikuru sei nekuti ndiwo matakagara uye nekushungurudzika kwakatenge tichimboitiwa vazhinji vedu.
Chii chaita kuti mufunge kuti muite chirongwa ichochi?
Chaita kuti tifunge kuti tiite chirongwa ichi isarudzo dzatakabva kuita kuZimbabwe. Takaona isusu kuti SADC nemamwe mamwe maorganizations ainge achiongorora sarudzo munyika yeZimbabwe akabuda iwo nemareport ekuti sarudzo dzakaitwa zvakajeka. Asi takachizoonawo isusu zvakafanana nevamwe vamiriri venyika dzakaita seSouth Africa vana vaKitlin Balula kunyange nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachipfigirana nehurumende yeZimbabwe. Zvinova zvakatishungurudza chaizvo kuti tichitarisa isusu kuti ruzhinji rwevanhu vari kuSouth Africa vari kutambura, vazhinji vavo vamwe havana mapepa, vamwe vane vachisungwa. Tatikuzama kuda kuti at least tionesane chokwadi nehurumende mbiri, hatigoni kuramba takapeta maoko.
Muimbi kuda kwashe Ncube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muJohannesburg, South Africa. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police aripe mhosva mari inosvika zviuru gumi nezvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $13,000 kuvanhu vaviri vakapfuura kuchitungwiza gore rapera. Vakapfuurwa vanoti Tashinga Mugwara na ari makore 10 nemapfumbamwe uye muzvare Pamela Muchazorwewa. Vaviri ava vakapfuurwa pazvitoro kuchitungwiza nemapurisa aitandanisa mbavha musi wa 27 Chikumi. Mapurisa akatenda kuti ndiwo ainge apfuura vaviri ava. Gweta reZimbabwe Human Rights Dzokorora, Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinashe chinofukutwa ndo vakamirira vaviri ava vakaendesa kumatare gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa ava Godwin Matanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Mapurisa ai akati anga achimhanyisa imwe mbavha kana kuti munhu anga achipomerwa mhosva yekuita robhari waari kuti anonzi Dennis Madondo. Mukuridzirana pfuti kwemapurisa naDennis Madondo waari kutaura uyu ndopakaponzereswa kuti paite mabara akaridzwa nemapurisa.
Mune chivimbo here vamafunda kuti hurumende inobhadhara mari?
Zvokutarisira kuti mapurisa na minister weHome Affairs wakazembeka zembe wachanga vachiita sokutarwa kwekutaurwa kana kutarwa kwaitwa nerare reHigh Court, nokuti mapurisa pachavo ega vakatoita maconcessions kudare panyaya payaitongwa vachitopa maoffer waita isusu tava kubhadhara mari yakatora kubhadhara 5,000 asi High Court yazoti aiwa kubhadharai US 6,500 pamunhu.
Aka ndike kutanga here muchiwana mutongo wakadai kana kuti makambobatawo nyaya dzakadai vamafunda?
Vaso vega vatanga kudesuwa mapurisa nekuchorwa kwekodzero dzavo. Vanhu vakawanda Zimbabwe Lawyers for Human Rights ine unit yayo nevakomana nevasikana vanotoshanda vanoita inonzi anti-impunity. Ndiyo iyo anti-impunity inoitwa kuti hamungoiti zvinhu kungoita madere ajojina munyika nokuti muri masoja nekuti muri mapurisa kana nekuti muri maseo. Vakawanda vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanorumiswa nembwa nemapurisa, vanorohwa zvisiri pamutemo, vanosungwa zvisiri pamutemo. Munotoona kuti tine chikamo, tine vakomana nevasikana magweta anoita basa iroro kuti tiri kuda kuzamawo kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziremekedzwe, dzikosheswe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Theatre Academy razivisa nezvemazuva achaitwa chirongwa chegore rino cheMitambo International Festival. Chirongwa ichi chichaitwa muguta reHarare kubva musi wa 26 kusvika musi wa 30 Gunyana. Ukuwo mutambo weIntwasa Arts Festival uri kutarisirwawo kuitwa mazuva mamwe chete iwayo kuBulawayo. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano riri kuronga chirongwa cheMitambo International Festival reZimbabwe Theatre Academy, Valoid Nyikadzino, vaudza Studio 7 kuti donzvo ravo nderekuunganidza vatambi kubva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vakurukure nekudzidzisana zvakawanda kuburikidza nemitambo.
Tikutarisira kufamba nedonzvo rekuunganidza vatambi vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vagone kutaurirawo maererano nezvimwe zvekuitwa nedzimwe nyika kuti tingapunditswe sei kupfuurira pamberi mushonga yatingati how can we even develop semitambo yemunyika yemuZimbabwe.
Vanyika dzino vaindera mberi vachiti izvi zvichapa mikana yakawanda kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvigadzire ukama hwakanaka nevatambi vekunze uye kuita mishandira pamwe.
Izvi zvinopawo mukana kuvatambi vanobva munyika yeZimbabwe kuti vataure nevatambi vedzimwe nyika vagone kuendesawo zvavanogadzira kune dzimwe nyikawo mumhemberero dzinenge dzichiitwa dzakasiyana-siyana dzatingatiridzwa maInternational Theatre Festival.
Vanotungamira urongwa hweIntwasa Arts Festival kuBulawayo vaReston Baya vati vanofara chose negadziriro yemutambo uyu. Mutambo uyu uri kutarisirwa kuitwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muguta iri. Vaimbi vakaita sechikwata chemokomba, Vusa Mkaya, Tariro neGitare nevamwe vachitarisirwawo kuzotandadza veruzhinji. Achitaura neStudio 7, muimbi Tariro neGitare ati anofara chose nevamwe vaimbi vari kutarisira kusangana navo.
Tinofara kuti mutambo unopemberera vaimbi uye vanozviita at world class standard. Zvokufarana kuti gore rino vaisa Vusa Mkaya na Makumba avo vatinongoona vachikwira ndege vachiona vachiridza kudzimwe nyika, asi gore rino tichavaona vachiridzawo kwedu kubulawayo. Saka tirikufara tichingoimba kuti tichanakidzwa.
Vanongora zvemitambo vachishanda nesangano reEarground vaplot mako varumbidza mitambo miviri iyi vachiti inopamikana yakawanda kune vatambi vemuZimbabwe. Ichi ndicho chikamu chechishanu kubva zvakavambwa chirongwa chemitambo International Festival muna 2019. Vatambi vachapinda muchirongwa ichi vanotarisirwa kubva kuSouth Africa, Zimbabwe, Spain, Switzerland nedzimwe. Mukubika chirongwa ichi, Zimbabwe Theatre Academy iri kutsigirwa nemuzinda weSwitzerland muZimbabwe, UNESCO, muzinda weSpain muZimbabwe, University of Zimbabwe, National Arts Council of Zimbabwe nemamwe masangano akasiyana-siyana. Intwasa Arts Festival yakavambwa mugore ra2004 nedonzo rekusimudzira tsika nemagariro kuburikidza nemitambo yakasiyana-siyana. Kwemakore mazhinji, mutambo uyu wakapindwa nevatambi vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika nekunze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Passmon Lovu.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken ava vari kushanya kuUkraine vazivisa kuti hurumende yavo iri kupa nyika imwe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuti inge ichizvidzivirira kubva kuRussia. VaBlinken vapa Ukraine motokari dzinokwanisa kupfuura pane zvimbambaira zvinenge zvateiwa. Apo nyika yave kutanga kugadzikana kubva musarudzo, mutungamiri wenyika, makanzura pamwe nenhengo dzeparamende vachitoreswa mhiko dzekupinda mumahofisi kuti vatange basa kwemamwe makore mashanu anotevera. Veruzhinji vari kubvunzana kuti remangwana rakanangepi. Mukati mezvose izvi, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC richiri kupikisa zvakabuda musarudzo kunyanga hazvo nengo dzaro dzakakunda musarudzo dzatoreswa mhiko. Bato iri riri kutarisirwa kuenda kumasangano eSADC neAfrican Union kuti apindire mugakava rakasimudzwa nesarudzo idzi. Vamwewo vari kukurudzira hurumende ichangogadzwa kuti igadzirise zvose zviri kunyunyutwa neCCC pamwe nezvakadomwa mumagwaro eSADC neAfrican Union, Commonwealth pamwe nemamwe masangano akaongorora sarudzo, kwete kumirira kuti zvizogadziriswa musarudzo dzichauya muna 2028. Kune vamwewo vari kukurudzira mapato anopikisa kuti ange achirongeka kuitira kuti zviri kuchemwa nevana veZimbabwe zvinge zvagadziriswa zvachose, kwete kumirira panozouya dzimwe sarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai pamwe nenhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaMuringai kuti kutoreswa mhiko kwenhengo dzebato ravo kunorevei panguva iyo bato ravo riri kupokana nezvakabuda musarudzo richiti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Nyaya iripo ndeyekudaiso, vanhu vakavhota vachivhotera vanhu vavaida, asi takaona kuti kwakaita mhirizhonga nekukakavadzana nekubiridzira. Saka haungarambiri munda kumakudo nokuti unobva wapera wese. Isusu tiri kudefenda zvatakatora in terms of my MPs, my cities anofanira kunge achifamba nyaya yedu ichifamba kuSADC. Saka kutora mhiko kwavaita uku, it doesn't mean much really. It just means kuti we are a responsible party which represents vanhu vakarohwa vachivhota vachiita zvavaita, asi tikuramba tichifamba nenyaya yedu iri kunzi neSADC AU neEU kuti hapana sarudzo yanga iripo. Hati taona SADC report yabudawo nhasi ichitaura kuti it was an illegitimate election.
Tizwe kuna Dr. Mavhaza, munoti nedanho raitika rine mashoko ataurwa navaMuringai.
Zvinoshamisa kuti CCC inomhanya kuti igadzwe pazvigaro zvayakavhoterwa, asi zvayakaruza ndozvairi kukomplena. Zvinotaridza kuti aiwa vane hundyire humbimbindoka husada kusarira, nekuti kana muchiti sarudzo yanga yakashata ngaibvaka yashata yese. Saka nemhaka yemazomhanya kugadzwa kumakanzuru nekugadzwa umambo mparamendi zisime mparamendi. It simply shows kuti triple C aina kwayo ili kuti iyo kana takaruza, it's not fair. Pataka ruza, pataka wina, it's fair. Taka izo zizi kazi, dozi nilata kusakura, nange mazgi, makurukota kana tibamidi mparamendi, vaienda kuno gazi kwa nasi. Parukuti isu taka wina akaruza tichamisa, taka chamisa akadu kwa pasipe bali, nilani wake.
La mringa ipindu raitizu.
Aiwa, shinguta nani kwa newa nuweza anu na mkoma wangu mawasa ndiche kuti kana uchita process ya kuenda kumatare kana uti waisa complaint yako ashirewe kuti zinu shakaitika zinenge shiri representative of the vote mungu rasira kure ezinezu ya tugu itendezo kuti vano waka vota in the constituencies wanofano kuwe ane kote weku represento ni wano waripo. Patuko indeta nyaya yedu kusadak, nyaya yedu kusadak ili kuenda kumperi. Tanzwa, ya budita final report ili ku Botswana, ya nziwa mangwana, ngawa enda ku Botswana. Nibato rao wano taura kuti, shuguta wane sadika, jisirishu, kuti election yese yanga iri legitimate, dopatiri. Apana cha chinja.
Vama vaza, takazu kwa mtunga miri wenyika vema sanunanga kwa wakitara kuti yangu ya kuti wano washande pamwe. Chinshiriku netao kuti zano PF ni urumende. Menge mchi zaadi saa shirikudiwa na opposition kana shakasti muzgwa na opposition pangwe chetini wako ongora rasa ruzi
chekutanga akuna chikuneza kuchite mshandira pamwe bati pungwa zilamwe yedu wanupikisa wame pungwa di mshandira pamwe jinore ya kutilaiti wa makuru kota wangutonga wale ma vice president wangumiro wa mchikara aewa sinodonza pangwe chete lakakunda wakitonga lakakundwa wakitongwa dono di mshandira pamwe. We work together for the common goal and the common good. Tino shana pangwe chete kutitiwe ne budi zilo yinika yedu. Waka kundu kwa sile sakaita wa WCCC. Uya ine mazana amena o. Tamuno da kutinika yebudi zile. Ma ira wala amisha kibuti zile. Tamuno da kutinika zirisi. Taura iti zikadirisi. Bati kia zile kutinika yedu zotoka. Ati kwa nise kupame nduru waka ruza. Nekuti kuruza kutonge seba. Kutongeka. Saka munga chemele kutonga makaruza.
Wamuringai, pane wangu wari kuti mapato anopikisa kusanganisira obato renyu. Vanofananga wakarongeka.
Ipapo ndingangu pindu wangu ndichiti kunere dubato kurongeka ndioko zakaitika. Nekuti dai pasina kurongeka pasina zakaitika izvi zvekuti takapinda zano situation yairi yekuda kubiridzira ikadzima magetsi. Saka nyaya isati ya pera.
Dr. Mavaza.
Nisoka ndikusa rogika kwa kaone ya kawa banyangu banyangu kutika kwemka. Nekuti CCC yanga sina kana uru wonga watina kibumbiro ya mtemo. Awana zaita ura mtemo wawo kutikana mugabiru wa maelections munoitei. Apana kunyorwa. Awaziyo kutabiru wa datina kubiru wa. Awazi imo CCC unomangara kunani unoenda kunani.
Wangu wari nengu ya zano PF Dr. Simba Mavaza wari parunare ku Britain Studio 7. Manzuo shakari kubaku nengu ya CCC vati mringai wari parunare ku Ohio muno mu America Studio 7. Muchirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table na 8 PM nasi. Tine hurukuro nemadzimai akasarudzwa kupinda mudare reparamende, makanzuru, pamwe nevakasarudza. Tichaziya zvavari kutarisirwa kune vakatora mhiko, uyewo nevavo vasati vatoreswa mhiko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere. Kutoreswa mhiko kwemakanzura emuHarare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati peveCCC nevezanu PF. Mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwiza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika December